Jamhuri ya Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, March the 19th, 2021. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or the coronavirus pandemic.
And tonight, we are continuing the conversation around vaccinations for COVID-19. But first, let's look at the daily infection figures. Yesterday, we had 59 people testing positive for COVID-19, and also we had one death. So far, we have 1,509 people dead from COVID-19 since March last year. And also, we have 36,611 people who have tested for COVID-19 so far.
Yes, and Thungameli, not sparing also the death rate here in the USA where we're broadcasting from. We've seen that over 500,000 people have perished due to COVID-19. And we've seen the President Biden has actually come up with a 100-day plan in which he says he hopes that the COVID-19 vaccine will be available to about 100 million people within the United States. So he has gone out and tried to have clinics, even in departmental stores, in pharmacies, to make sure that people do get access to the COVID-19 vaccine. But Zimbabwe has started its second phase. We saw in the first phase healthcare workers getting vaccinated. We saw doctors getting vaccinated, and the Vice President Constantino Chiwenga being the first one to get the jab. But low turnout has actually marred the excitement that I think the government had when they started the program. Ntunga.
Yebo mavu kunjalo abanengi lizakhumbula ukuthi iZimbabwe njengamazwe omhlaba amanengi iqale ukuhlaba abezempila kahle intatheli izindaba labanye abahamba phambili izisebenzi ezihamba phambili iqale ukubahlaba kumaviki amane edluleyo kodwa balutshana abaza phambili abafuna ukuhlatshwa sikhuluma nje izolo kuhlatshwe abantu abangu 395 kuphela elizweni lonke jikelele njalo so far from uhlelo lolu luqalisa last year sokuhlatshwe abantu abangu 40,002 ingcwethi kwezempila kahle zithi hayi lincane kakhulu lelo nani ngoba ukuze iZimbabwe ifike kuzinga lokuhlaba abantu abangu 10 million okuyigol ethi esiyifakile bathi hayi kukhanya kuzahlupha nxa ngelanga kuyabe kuhlatshwa nje abantu abambala 3-400 balutshana kakhulu mafu.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokutambirai musi wechishanu kudai March 19, 2021 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC pamusoro pedenda recovid-19. Aiwa sekuti nhasi sechishanu kudai tiri kutarisa isu second phase ye nomba yekubaiwa ye COVID-19 munyika yatanga iyo vhiki rino uyezve tichange tiri kutaura nevamwewo vakabayiwa pafirst phase tinoona kuti vakatanga kubayiwa pafirst phase apa pavaccine iri kubva kuchina yeSinopharm iyo China yakapa Zimbabwe 200,000 doses dzekutanga panga paina ivo vaConstantino Chiwenga vanovaivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika nemutevedzeri wavo mubazi rezveutano vamangwiro tichiona zvakare vana chiremba vana mukoti nevatori venhau saka nhasi taita rombo rakanaka tine mumwe mutori wenhau ari pano akawanikwa iye ari pane avo vakawanikwa ivo vachitora nhomba yekutanga yeSinopharm vaccine. Regai tiende kwavari tinzwe kuti handiani uye zvekuti zvakafamba sei vari kunzwa sei pari zvino mutunga.
ongo mavi yebo mavu kunjalo sile entatheli zindaba lapha uPhyllis Kacheri. Phyllis wakadi yakho
ndinofara makadiwo inini
aiwa tinofara hedu ko kurisei kuHarare ndimika makabaiwa nomba iyi
ichokwadi takabaiwa nomba ndato nemasondo ndifunga rinora ndakuda kutonopinda rechitatu ndikutobaiwa nomba yechipiri yekupedzisira muswe yemande ndopa ndiri kutondobaiwa yekupedzisira
saka muri kunzwa sei hamuna here kuita maafter effects
handina kuanzwa hapana chandakanzwa nokuti ndaitotarisira kuti nezvatanga tichimbonzwa zvisiri izvo ndaitarisira kuti pamwe ndichanzwawo maside effects kana chii asi inini handina kuanzwa pari zvino ndinoti handisati ndaanzwa pamwe ndichazoanzwa pasekendi jebhapa asi kubva pesapa hapana chandati ndanzwa
vakawanda vari kuchema-chema dzazvekuchina izvi zvinoshoresa ko imimi chii chakakupai chivindi chekuti step forward mubayo
inini ndakaona sekunge vazhinji vakareva muri kutaura ava havana kunyatsoverenga kana kuti havana ruzivo rwakanyanya nenhomba iyi yakabva kuchina iyi nekuda kwekutiwo vanhu vazhinji vanoda kungoshora zvavasinganzwisise ende makatarisa pavanonzwa information yavo vanenge vachinzwa nhau dzenhema fake news ende vanobva vazviteerera izvozvo havazodi kana kuzonzwa zvechokwadi nekuti dzimwe nguva masosi avo anovaudza anenge ari arinokurudzira izvozvo zvenhema saka vazhinji vakatobatwa nenhema idzodzo ende zvabva zvanyanyonyangara pakuti hapana vakanyanya vakazobuda nechokwadi vachiti the correct thing ndezvizvi saka vazhinji vaingoteerera nhema dzavainzwa pasocial media ndo dzakabva dzavabata ndo chikonzero chandinofunga kuti vazhinji sei vachishora
tinotenda Phyllis ramba uri parunhare hako Phyllis Kacheri intatheli zindaba usehlatyiwe ijekiseni yakuqala uthi usemelele nje ukuthi ehlatywe esibili uPhyllis njengentatheli zindaba ezinengi yibo abaqale ukuhlatywa la bezempilakahle ku-first phase ngoba kuthiwa baqhuba umsebenzi oqakathekileyo njalo sibone umsekeli kamongameli ongu minister njalo wezempilakahle ubaba uConstantino Chiwenga nguye oqale ukuhlaba lijekiseni kumaviki amane edluleyo njalo izolo lapho kuqale khona uphase 2 uhlatyiwe njalo ijekiseni yesi-2 ngoba umuntu kumele ahlatywe kabili ukuze avikeleke ngokugcweleyo kulumkhuhlane izolo abaqala ukuhlatywa bagoqela ababalisi ama-teachers ama-lecturers abasebenza ezikolo abathengisa igwayi esingathi ngama-tobacco merchants abasebenza emahoteleni asebekhulile labafundisi kodwa udubo olukhona ngolokuthi abantu abaningi balokhu bengahlatshwa sike sakhuluma labanye abafundisi bathi hayi sisamelele ukuthi uMnangagwa ngokwakhe uMongameli Mnangagwa ahlatshe ngoba luthe luqala uhlelo kazange aye phambili uChiwenga nguye ahlatshwayo wasethembisa ukuthi hayi uzahlatshwa kanye le cabinet yakhe yonke kodwa lalamhlanje balokhu bengakahlatshwa kungakho abantu abaningi baya kusola lokhu mafu
ndafara ndichinzwa sister Phyllis Kacheri vanova ivo mutori wenhau vachitaura pamusoro pezviri kuitikawo kwavari asi mubvunzo wangu wanga uri wekuti saka mushure mekunge vatorwa nhomba yavo iyi vakadzokera here kunzvimbo dzavanoshanda vachinonyora vatingati zvakaitika kwavari kuitira kuti seivo vataura kuti vazhinji pari zvino vari kutora nhau kubva kuyatingati social media asi ivo sevatori venhau vari kunyora here maexperience avo avanawo pari zvino
akadzokera ndakanyora ndindaka ndina kunyora chete takatoita pane program yatakaita ne television network yedu ZTN ndaitovewo mudiscussion imomo tichitaura nezvenhau yekubayiwa nhomba kukosha kwekubayiwa nhomba iyi yeCOVID-19 saka ndingati isu sevatori venhau tiri kuedza zvakanyanya nendinoona handisirini ndoga kunyange nepamasocial media unonzwawo nevamwe vangu vatapi venhau vachinyorawo maexperiences avo uye vachikurudzira kuti vanhu vaende kunobayiwa nhomba
Saka pamanenge manyora pakachere munombowanawo here feedback from the public kana vaverenga zvamanyora munombowanawo here feedback munyatsopinda debate nevanhu muchivataurirawo kuti vanzwisise
hongu after yepaZTN yatakaita vakawanda vakandibata takatotaurirana vamwe vachitibvunza kuti hapana chamuri kunzwa here vachini iko kutya kae kae vachitaurawo mukatyiro kavo nezvaivashungurudza ini ndakavataurirawo zvandiri kunzwa nemaonero angu zvokuti vamwe vacho vaitove vanhu vaifanira kunge vakatobayiwa vaive pagrupu revaiva mafrontline workers vaivaya vakatozoenda kunobayiwa vakatozondichairo vachiti waita hako tandobayiwa tanga tichingotya vazhinji vanongoenda kangungotya kakuzeza chete nekushaya kweinformation yakakwana asi vanotoda kundobayiwa
And how about your family? Are they also willing to step forward?
My mother is actually bothering me and I'm actually busy planning kuti vaendewo vandobayiwa. My mother is 75 years old. Vari kuti kuri kubayiwa kwacho ndekupi? Vari kutodawo kuenda kundobayiwa. Zvese vari kutodawo kundobayiwa but kungoti mabasa avo iwo haazonyanyo atendera kuti vagone kupinda muzvirongwa zviri kurongwa izvi zvehurumende.
Thank you there, Kachera. And please do stay on the line. Abasanda kusithuma siku live talk. Singumsakazo weStudio 7. Njalo lamhlanje sikhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus. Mavta mbotaura kuti chirongwa chakatanga nezuro ichi phase 2 kuri kubayiwa varairidzi vezvikoro nemacolleges kuri kubayiwa vanotengesa fodya vatingati matobacco merchants kuri kubayiwa the elderly vanhu vanoshanda mumahotera uyezve nevemasvondo kana kuti machechi saka ndambotaura namufundisi Thandeko Zintimukandla tisati tapinda pachirongwa saka ndanga ndichivabvunza kuti vachabayiwa here kana kuti vabayiwa here sezvo chirongwa ichi chatotanga saka ngatinzwei zvavataura
mina nguvami ndangekashatshwa nezizato zvona lezvo zvinenge zvichienee zvokuti kasingezvo simemezere sikondee sokuti abantu abatize ngavabuye bazohlatshwa endaweni etize ngobana kukangati indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yokusitshwa babalisa bafundiso bani bani hayi umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga ungathi into nje enzwele ukuthi kuthiwe into ziyahamba angaboni lo yedwa osehlatshiwe njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe hhayi besingakahlatshwe njalo lo mkhosi okuthi sihlatshelwa ngaphi njeabafundisi labanye besingakawuso
so kule nyanga abantu behlatshwa ikakhulu abezempilakahle kodwa amanani alokhe ephansi njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi ababalisi labanye ubona kusiba lobubelo na
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udube yuthi yena uhulumende lo logatsha lwezenhlalakahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China, iChina kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumente ngoba engxe kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula abanye bakhona bagijimela khona ukuthi bayelashwa khona le kodwa oluningi lolu lungadolonzima ngayona leyo ivaccine eSinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani iyapasiswa ngaphi izitatamende zabo-World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hayi ungathi uyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njani namhlanje nje iningi leziphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abasebeze bephidwa ihlandla lesibili yiso izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa
saka ndimfundisi Thandeko Zintimkandla anzini nanisati ndabayiwa uyezve vanhu vakawanda vari kuchema-chema nenhomba yeSinopharm yekuChina iyi havana vimbo nayo plus vari kuti sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachavo ivo mbune vasati vabayiwa
aiwanda nzwa ende vanga vari kunyatsotaura vaine shungu yekuti tinyatsonzwa kuti vari kuti chii panyaya iyoyi asi takaona sekutaura kwatamboita tichitanga mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga takavaona vari ivo vakatanga kuenda kunobayiwa asi sekutaura kwavaita mufundisi vari kuti tuda kuziva kuti ko ivo mutungamiri vachabayiwa riini nekuti takaona panguva iyoyo mavhiki maviri apfuura vakataura ivo kuti mumavhiki maviri anotevera vachange vachibayiwa tikataura zvakare namai Monica Mutsvangwa vakataura ivo kuti dzimwe nhengo kana kuti mamwe makurukota ehurumende vachange vachibayiwa mumavhiki iwayo ari kutevera saka tange takatarisa kuti zvichafamba sei sekutaura kwaita vamufundisi nekuti ndiwo pari zvino vakatarisirwa kuti vafundisi navana vadzidzisi nevamwewo vachienda kunobayiwa tanga takamirira kuti tinzwe kuna varobson chere vanomirira ivo vadzidzisi asi pari zvino nhare dzavo dziri kutinetsei saka regai tidzokere zvakare kune mutori wedu wenhau sisifiris vari pano nesu kachere timbonzwa kuti zvimwe zviri kutaurwa nevanhu zviri kunyanyovadzora kumashure kuti vasabayiwa nhomba izvi zvingagadziriswe sei zvakare nehurumende
kana kuti okay Phyllis endere hako mberi
mazviita henyu ini ndinofunga kuti zvibatsire vasiri kunyatsonzwisisa vasina information yakakwana zvingabatsire kuti zviite ndezvekuti hurumende nemapartners ayo vanyatsokunya chaizvoizvo kudzidzisa nekuti chisipo chete apa idzidziso ruzivo ndoo chete rwakashota nekuti vanhu dai vanga vaine ruzivo rwakakwana kuti vachabatsirikana sei nekudzivirirwa naiyo Sinopharm iyoyi yatakabayiwa iyi kana yeni adha nhomba yavangangobayiwa vanhu vanotozoona kuti zviri nani kubayiwa pane kugara usina ndezvipi zviri nani handi vanoti kurembera kuri nani pane kudonha kana wakatombobayiwa kana dai akanzi ine 50% ndinototi zvitori nani saka ndinofunga kuti hurumende nemapartners ayo vanofanira kukunya zvakanyanya voita rudzidziso vanhu vobatsirana zvakanyanya kuti vanhu vanzwisise vave neruzivo vaite madecisions vachinyatsoziva kuti hoo izvi zvakamira zvakadai pane iye zvino izvino vanhu vari kungoita kutsvanzvadzira murima vachingoti zvavanenge vaudzana ivo vasingazive vanongova mapofu maviri ari kutungamirirana iri bofu harioniri harioni roti mumwe uya ndikutungamirire saka pakauya chiedza ndinoona sekunge zvinhu zvinotochinja
Mm-hmm. Thank you, Phyllis, and please do stay on the line as we bring in a member of parliament for Southerton, Va Peter Moyo. Honorable Tinoku Gamuchira Muchirongo.
Atisuvanzwa honorable manje.
Honorable muri kutinzwa?
Tikunzwai.
Okay, takukunzaiwo. Saka kuri sei kuHarare vari kubayiwa here vanhu?
Hai vanhu vanobayiwa vashoma vazhinji havasati vada kutora asi vashoma ndo vari kuenda vachibayiwa.
Ko imimi makabayiwa here semutungamiri wevanhu because takaona vamwe vachibayiwa members of parliament.
Vamwe vakabayiwa vamwe hatisati kusanganisira neni handisati ndabayiwa asi vamwe havo vakada vakabayiwa.
In Ndebele they say hambela muva ivanja izinja, literal translation hanzi inofambira kumashure inobatwa neibwa. Ko makamirirei honorable?
Chazvinoita ndechokuti isusu tiri vanhu vachiri pavirtual meetings, so kuti uende kuparamendi nemazuva ano hatiendi. Endewo also chazviri kunetsa ndechokuti izvo iyi mishonga iyi inobva kuchina iyi vanhu vazhinji vanoruzivo nazvo ndo vari kutanga kuti aiwa haina kunaka mishonga iyi, pane yakanaka pane yakashata. Saka izvi zvinoita kuti ko vanhu vadzokere kumashure kudai nyangwe nesuwo tiri vatungamiriri kudai tisati taitora kune zvita kutanga wamboongorora kuti ko zvinoita here kuti nditore vana vangu vasati vatora ini ndikazvipiri ndikazvigadzirira ko vana vangu.
Mm-hmm. Avanye vati umongameli Mnangagwa ngave uhamba pambili laye ngave uyahlatshwa. Yebo sibone umsekeli wakhe uBabu Chiwenga ehlatshwa 4 weeks ago izolo uthethe esibili. Injalo sibone kuqala uphase 2 okuhlatshwa khona ababalisi, abafundisi, abantu asebekhulile labanye. Kodwa umbuzo kulombuzo oqhubeka siwuzwa ebantwini othi kungani uBabu Mnangagwa engahlatshwa yena ukuze aphe abantu isibindi, ungathini ngalokho?
Yiko esikutshoyo ukuthi khona liyabona ukuthi khona into ehluphayo ukuthi khona abantu kabanalwazi kakhulu ukuthi khona vele into leyo isebenzani. Njengoba besitsho ukuthi khona eyinye yangikhona imithi irayithi enye kayikho rayithi, yena umnumzana wangikhona umongameli kungani engahambi phambili nkingo Ramaphosa? Nguye ofuza kali asinike izibindi lowo. Yebo uhambile kuyambona kodwa uhlatshwa wona engizawuhlatshwa yini? Yimbuzo yayilabantu lathi silayo imbuzo yona leyo ukuthi khona siyabe sifunda ukuthi sibone iphepha lonelo ngoba isikuruku esiselizweni siyaziwa ungahamba phambili ufe akula maqiniso lokho.
Mm-hmm. Siyabonga honorable qhubeka ubambile. Mav, I know you can't I know the honorable MP cannot hear you, but iwewe uri kuvanzwa une mvunzo here ndozovataurira zvavabvunza.
Ehe, ndaida kuziva kuti ivo sevamiriri vemuparamende vakapiwa dzidziso here kuti nhumba iyi inofamba sei, uyezve kuti pane maside effects here, inobatsira sei kuitira kuti vazokwanisawo kuenda kunotsananguroo vamwe vanhu vari kumaconstituency avakamirira.
Mhm. MP hanzi imimi sevatungamiri vevanhu sema MP pane dzidziso yamakapuhawo here kuti munge muchi ipinda muvanhu muchivataurawo kuti aiwa nhombai ine maside effects here kana kuti haina, kana kuti kugadzirwa kwayo yakagadzirwa sei? Pane dzidziso yamakambowana here?
Isu sevatungamiriri vevanhu hakuna wakambodzidzisiwa nacho chinhu ichi kuti choshanda sei, uye kana uchichitora uri kutora chii, chinoshandei, hachina maside effects here kana kuti chii? Hapana dziswa kurongonzi huya ubaiwe zvakafanana nongonzi hende tinotuhwina paunotuhwina kwacho ikokoko kunongwenda here kana kuti hakuna kana kuti uri kudangohwira mudhamu rausiri kuziva anoziva nezvedhamu racho iye pamuna akamira achituhwinei imomo saka chinhu chakaoma isu hatina chatoziva nezvazvo kuti upinde muvanhu uchivatitorai iwo usati watombotora nokuti hauna ruzivo nazvo saka unopinda sei muvanhu uchiva kuziva kuti torai chinhu chausina ruzivo nazvo unotsarangura uchipii
akula mfundiso enzakalayo lakumaradio lakumatelevhizhini lapa moyo
tina njengenkokeli asikazisi kubone siyaponguzwa besithi kona kabvani liyotata asazi ukuthi sitathe into leyo ifakwe emlonyweni kumbe ifakwe enyaweni njalo incedani ilamaside effects akhona iwapi kuphokuthi watathani ngezalukazi abagugileyo tathani sisakwazi thina ukuthi kona vele kusebenza so ukuthi kona ungene ebantwini ubatshele ukuthi kona hambani liyohlatshwa wena ungakahlatshwa njalo ukuthi kona ubafundise nxa umuntu ozafundisa abantu ufuze ufundise into yaziyo thina sisemnyameni so asoze imfundise abantu lutho.
Please do stay on the line. MP Mavianzi dambudziko riripo apa hombe nderedzidziso vanhu hanzi havakudzidziswa
handiti vataurayiwo kuti vari kuita mavirtual meeting emuparamende vazvisimudza here izvi kuparamende
MP hanzi mambotaura nenyaya yemavirtual meetings ari kuamuri kuita kuparlament hanzi makambokurukurawo nezvazvo here nyaya yedzidzo iyi
yakataurwa pavirtual ipapa kutiko koma dii kutiko muchidzidzise chinhu ichi kuti chinofamba sei saka vakati hai tichakuudzai chero una chiremba wako achikurapa ritava ziso ungava musoro ungava mazino anokuudza kuti mushonga uyu unoshanda uchidai 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 uchazonzwa chakati chikati chikati asi hachitorwe nomunhu nebp hautorwe nomunhu nebp hautorwe nomunhu nezvakadai izvozvo zvese izvozvo isu hatizvizivi maererano nomushonga uyu hatina chatakadzidziswa asi mibvunzo woyo takaubvunza kuti dzidziso ndeipi yamuri kupa mhinduro yavo vakati tichakudzidzizai zvino takangomiriravo nesuwo kuti tidzidzisa sanzviri todzidziswa riini.
Please do stay on the line, MP Marv. Maybe let's bring in our other guest, Phyllis Kachere. Phyllis wanzwa eva moyo apo vachitaura hanzi nyaya dzidziso iri kunetsa. Hello, Phyllis.
Hello, zviita henyu. Ndavanzwa MP vachitaura but ndanzwa moyo wangu uchienda kumashure nekuti ndiri kufunga kuti iwo semutungamiri vari kumirira kuda kuzodzidziswa ko iwo ndezvipi zvavaita kuti vatsvagewo rudzidziso urwu. Ndaifunga kuti iwo semutungamiri vanobudawo vachitsvaga. Inini ndichada kukutaurirai kuti pandakaenda kundobayiwa ndakasimbiswa ndichiona hutekwa-tekwa hwaana chiremba vekuparire nyatwa neutungamiri neukuru hwavo hwese vachibuda vachiti tabayiwa tabayiwa vese vakabayiwa vese zvekuti ini ndakabva ndaona kuti ava vane ruzivo rwesainzi ava kana vabayiwa kana kunyange ari kunzi zvinouraya regai ndingofa nevane ruzivo pamwe chete nevane ruzivo zvinovava MP vari kungomirira kuti hatina kumbodzidzwa ichokwadi sekutaura kwandaiita kuti zvanga zvichida kuti hurumende nevanhu vainobatsirana navo vatobuda chaizvo vasimbe kuitira kubatsira vakaita sana MP ava vari kumirira kuti vadzidziswe asi ndaifunga kutiwo ivowo semutungamiri vaizotsvagawo rubatsiro kana ruzivo mbichana pane kungoshora kungoti aiwa aiwa asi utekwa tekwa hwana chiremba huchibayiwa ivowo ngoti kwete.
Rega timbovabvunza MP ipapo Vamoyo tine mumwe munyarikani wedu apa anova mutori wenhau Phyllis Kachere. Iye ari kuti akabayiwa some 3 weeks ago. Saka akutomirira kubayiwa kechipiri. Saka ari kuchema chema ihanzi imimi semutungamiri wevanhu dai muchifambawo kumberi uko muchitsvagawo ruzivo muchibatsiranawo nevanhu.
Mubvunzo wake wakanaka chose. Ruzivo rwatingabvunza tingarubvunza kunani kunze kwokubvunza muparamenti munova ndiwo muna minista wehealth. Umwe munhu aunganobvunza ndiani? Ini ndingaita research yokunobvunza personal doctor wangu maererano nechinhu chisiri asiri iye ari kundipa. Tinobvunza ari kutipa wacho kuti chinhu chauri kutipa ichi chiri taurira kuti chinoshanda sei tigokwanisawo kutaurira vamwe. Ini ndikagutsikana ndinotora iye wakabayiwa pamwe wakagutsikana nezvaakaudzwa zvikamuitira. Asi inini somutungamiriri wevanhu vangu vari muconstituency munomu handina ruzivo nazvo. Ndakamirira mhinduro yatakabvunza yatakanzi tichapiwa kana ndofunga iyi programu iri kuenderera mberi kana tazonzwisisavo kuda pamwe tichatorawo tatatora toratidzawo vanhu muconstituency kuti ndibaei toisa paFacebook tichitaura kuti zvinhu zvakadai toisa paTwitter toisa paWhatsApp vanhu vomuconstituency vangutorai chinhu ichi chakanaka chinoshanda chakadai chakadai. Asi iko zvino ndo zvandareva zviya kuti ikokoyo ndinganotuhwina kudhamu randisingazivi kuti rine ngwena here kana kuti rine matombo pandonowira ndowira papi.
Rambai muri parunhare vamoyo. Ko wagutsikana here nemhinduro Phyllis?
Vanotaura vaya unonzwa vachiti unogona kukwekweretsa dhongi kuendawo naro kunonwa mvura rikasvika kana risingadi kunwa harinwi. Ndaifunga kuti vanovanga zvingatore chinhu chavari kuda kubayiwa iwo kana dai vanga vaine rudo nazvo vaine chivimbo chekuti zvinovabatsira. Vangatadza kubvunza kana chiremba wavo kana zvakazara pane information yakazara muwangu. Zvino kana vakamirira regai tigonzwa kuti zvatiri kunyorawo izvi havasi kuzvinzwa zvekutsanangura kuti zvinofamba sei havana kumbozviverengawo kana kumbozvinzwa. Tombovasiyawo vakadaro tongoti vachabatsirikana pamberi apo nekuti zvinotorawo nguva yakati rebeiwo kunzwisisa. Saka ndinovimba hangu kuti MP pamberi ipapapa vanenge vabata vazvibata vachandobayiwa nhomba iyi.
Thank you there, Phyllis. Do stay on the line. Dimbo Wunza, mumwe wangu, marvelous. Tokota, MP Masi Kangelo Uti, umela abantu abanengi sibone kukhulunywa ukuthi uphase 2 uqale izolo sokuhlatshwa abafundisi kuhlatshwa ababalisi. Nxa sikhangela ikakhulu ababalisi banenge ababalisi njalo isikolo ziyavulwa ngeMonday mhla ka 22 singabona yini inani labantu abahlatshwayo lisiya phezulu kunsukwana ezilandelayo nje njengoba ababalisi bebanengi njalo labo bemele behlatshwa?
Kanyiboni bekwanisa ukuthi khona bahlabe even 5% yababalisi. Ungakhangela abantu abakuwa khona bahlatshiwe ngabantu abasematawuni la abantu abasemakhaya ngale maruzeva ejotsholo akula muntu ohlatshiweyo umbalisi ohlatshiweyo. Ungakhangeli imithi le yethwa khona kuyahlatshwa engxenye bangakhona ukuthi bahlatshwe 300,000 people. Ipopulation yalapha ithi 14.something million bayayiqeda nini xa ungahlaba abantu 300,000 kumake isense yini koloko? Akusebenzi, abapreparanga kuhle into leyi. Amina angamfuni ukuqamba amanga ngina ebantwini ngikhuluma into engayaziyo ngoba kusasa abantu bazagula bafela babe sebesithi thathwa khona ku-MP Moyo uhlatshwa So aninje ni anini kona. Bakalo uti kona minate nisisi spide. Katasa babalisi kanyedu honi. Baka wala iti itu jesu rezi sana di insani. Baka sebeti nachua babalisi woki. Agula nchwe njalo. Agula ifi nimira kuwe njalo. Raza wewe fundisa ababalisi lawa fundisa.
Qhubeka usefonini mhlonitsha mavanzi nabamoyo haiwa chino hachina kurongeka ichanzi handigoni kupinda muvanhu ndichivakurudzira kuti vabayiwe nekuti munhu anomuka mangwana akati di kozonzi ndiwa moyo akamukurudzira kuti abayiwe saka hanzi handidi
haiwa mazi makuku kukuti staizo. Asi inda andawa na wa Robson Cherere sangano re atuz but namba za waza waza dona taka mira kutiva pinde mchirongwa saka vanga wa tichaeza shakari chirongwa chedi tisa tisa pera ukitinzi mkuti ova no tichi tichona kuti ma teacher and ova mwevava pa phase 2 parukuta orwa apo tichinzi ova mwe wachichema chema asi inda nzuwa shakari shwata orwa na sisifilis kachere varipano varukuta ora wo iwo vakatsigira nyaya ye kubaiwa kwenhomba iyoyi ye Sinopharm vaccine tikaiti mbodzokera kuna muzvare Phyllis Kachere tichiti kana ivo mhuri yavo vakakwanisa kunge vachiitaurira here uyezve mhuri ndambonzwa angu chibvunza ndikanzwa vachiti mai vavo vari kuda kubaiwa asi vamwewo vekunze kweva vanogara nawo vari kuti chii pamusoro penhomba iyoyi.
Phyllis ndo funga wanza mubvunzo wa mavha apo hanzi vavakizani vako vari kuti chiiwo ndo funga runare rwa Phyllis rwa dona mavha.
Aiwa network yekuZimbabwe nhasi inenge iri kuti netsei sekutaura kwandaita tangatina vaRobson Chere bhati nhare yavo yabva yadonha zvakare saka todzokera zvedu kuna MP vedu vari pano sezvo varivo vatichiri navo tombonzwa kuti saka mune ramangwana vachaita sei vachanyanya kuramba vachikwidza here chikumbiro ichi chekuti pave nedziviso pamusoro penhomba iyoyi kana kuti kwete
MP hanzi namavhelasi mucharamba muchikurudzira here hurumende kuti inge ichidzidzisa vanhu nechinhu ichi sezvo muchitaura kuti at the current rate hurumende haigoni kuba vanhu vakawanda bhozi tirikuona kuti iri kutageta vanhu 10 million asi nezuva kuchibayiwa vanhu 2-3-400 saka hanzi muchatsvagawo nzira dzekutaurirana navo here vehurumende kuti vange vachidzidzisa vanhu to start with.
Isu ticharamba tichingobvunza mubvunzo uwoyo tinoda dzidziso yakakwana hatidi chinhu chokufungidzira kana kutungamirira vanhu nokufungidzira toda kuti kova tichaurire chaizvo kuti zvinhu zvakamira sei kana zvichibvira vatidedzere kwauku kwaafka bva mishonga yake iyoyo vakaigadzira vacho tivabvunze kunana chiremba varimo imomo muparamendi vamwewo takasenza kumishonga kuko yakareba almost 2 years tichishanda kunogadzira mishonga iyi so tinoda kuti vabvunzewo imwe mibvunzo iri tekinikawo vatidure iyo kwayakabva tichavabvunza vehurumende kana tavabvunza tigoti chitidedzerai vanhu vakaiti tinzwe kuti zvoshanda sei chii chavaimboita.
Qhube kuvambile MP those who've just joined in. This is Studio 7 and we are on live talk coming to you from the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about the ongoing vaccinations for COVID-19. With 40,000 people having vaccinated so far in the last 3-4 weeks. That's a far cry, considering that we have a 10 million target that we are chasing. Uhulumende uti ufuna kuhlatshwe abantu abangu 10 million ukuze umkhuhlane lo sithi hayi usuphelile sesiwehlule eZimbabwe kodwa kathesi so far nxa sikhangela osokwenzakele since uhlelo lokuhlaba abantu lokhu lolu luqale kunyanga edluleyo 4 weeks ago abezempila kahle bathi hayi balutshana mpela abantu asebehlatshiwe 40,000 yingcosana amanye amazwe of course iAmerica lilizwe elikhulu kodwa ngapha ngelanga kuhlatshwa abantu close to 3 million that's quite something compared to ama 395 ama 200 abantu abahlatshwayo eZimbabwe ngelanga nxa sikhangela wona umkhuhlane weCOVID-19 hayi kulezi nsuku ukhanya unganeno mpela usungani uyehla ngoba izolo kube labantu abangu 59 abatholakale belawo njalo kubhubhe oyedwa kanti ke asebebhubhile since last year umkhuhlane lo ufika eZimbabwe sebengu 1509 ukuthi asebe ihlaselwe yiwo sebengu 36,611 yilo taba esi ngalo lamhlanje ecingweni silo a member of parliament we Southerton umnumzana Peter Moyo isilenta telezindaba njalo esihlatshiwe uPhyllis Gachere kanti lizwe njalo umfundisi Elia ubaba uthande kuzintimkandla ekhuluma ukuthi hayi lanxa abafundisi sebeqalile ukuhlatshwa hayi yena gaga utholi gaga hlatshwa ngoba uthi imfundiso ulwazi kalukho kanti abantu abaningi bayadonda futhi bayawudondela umjovo lo weSinopharm ovele kwele China mafu.
It's time for us to also turn to our expert on the ground. We have Dr. Sibiso Ranga, who will be also talking about what he has seen happening here in the United States, where he himself actually came and shared his experience when the vaccination program started. And he shared that he had gone and he had taken the first vaccine because he said he believes in science. Like what the journalist Phyllis Kachere was also saying, that she was attracted to take the vaccine because she saw other medical personnel taking the vaccine at Parenyato, I think she said. So it will be interesting to hear his take on what he has seen happening here in the United States. Saka tenge tichinzwa kubva kune munyarikani wedu Dr. Sibiso Ranga avo vanova chiremba vanoshanda imomuno muAmerica umo vakawanikawo ivo vari mumwe weavo vakatora nhomba yekutanga imomuno muAmerica vachitaura ivo kuti ivo vane ruvimbo rwekuti nhomba iyi inoshanda uyezve ndiyo inokwanisa kunge ichizokubatsira uchinge wazobatwa nedenda reCOVID-19 kuti ukasha wedenda iri unokwanisa kudzikira asi vachitaura ivo ntunga kuti vanhu vanofanira kuenderera mberi vachipfeka mamask vachiita social distancing uyezve vachiita zvese zvinotaurwa paprotocol yeWorld Health Organization yekuedza kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Chandingataura tungamiri ndechekuti uptake kuZimbabwe is very low and we need to understand kuti why vaccine yeSinopharm isiri kuita enthusiasm. We know kuti across the world kune vamwe vari hesitant kubaiwa nhomba whichever form it is whether it's Pfizer, whether it's Sputnik, whether it's Johnson & Johnson, whether it's Moderna, whether it's AstraZeneca. You know, there are now quite a number of choices. But pane vamwe across the world who are reluctant to get vaccinated. So we need to understand kuti what is the problem, what are their concerns, so that we can then, you know, try to explain things to them so they have more interest in the vaccine.
Comparing what's happening in Zimbabwe, in the last 4 weeks, 40,002 people have been vaccinated so far. How would you compare that to what you are experiencing here in America? You are a doctor in North Carolina, and you are very much involved in the vaccination of patients. How would you compare what's happening in Zimbabwe to what you are seeing here?
Tungamili, it's like a joke, right? Because here in America, they are vaccinating close to 3 million people a day, you know. So when you talk about 42,000 people vaccinated in 3 weeks compared to close to, let's just say, above 2 million every day here in America, it's a huge, huge difference. So there must be something going on in Zimbabwe, whether it's logistics, whether it's a hesitancy, whether it's a combination of factors, whether it's the, you know, the vaccine itself that people are not confident about. We need to get to the bottom of what's causing the slow uptake in Zimbabwe.
Okay, thank you there, Dr. Ranga. Hold on, let me bring in my colleague, Mav.
Dr. Ranga, pane zvingaitwa here nehurumende kuti vakwanise kunge vachikwezva vanhu kuti vawane vimbo nenhomba iyi, nekuti tiri kuona sekutaura kwamaita kuti muno muamerica tiri kuona kuti takatarisa uwandu hwevanhu vari kubayiwa huri pamberi zvachose tichitarisawo nezviri kuitika kuzimbabwe.
Hurumende inofanira kuita atingati masurveys kuti vanzwisise in terms of vaya vari reluctant kana vari hesitant kuti vanzwe kuti ma concerns avo ndei. One thing we know for sure is people across the world think ma vaccines akadevelopwa too fast, and also nyaya yekuti are they safe and are they effective. So those are the main issues that people have raised, and then we know kuti there are a lot of ma conspiracies and so forth. So I think once we understand kuti chiri kuita kuti vanhu vazhinji vasada kubayiwa nhomba chinyi, then the government can focus on addressing that issue. One thing I can say is transparency is very critical. Saka in a situation like this where people may not be confident about my vaccine, like vana Sinopharm, I think it's the responsibility of the government, working with Isuzu, my healthcare workers and so forth, to break it down to the population, kuti what is, how was it developed, what are the benefits, what are the risks, if people don't get vaccinated, what does it mean? Because my concern is that life is kind of getting back to normal, but kana tisatabaiwa nhomba, we are going to have more, my spikes like we have seen by Christmas season. Whenever we have my holidays and they interact more, we tend to see kuti my numbers, my cases are not queer. So as long as people are not yet vaccinated, we are going to have this virus circulating in the country. So we need to be able to encourage people to get vaccinated as soon as possible.
And before you go, Dr. Ranga, what would you advise chii chamungakurudzira vanhu? Because tiri kuona vakawanda vari kuramba hanzi yekuchina yatidi, asi tiri kuona kuti ndiyo futi yakatengwa nehurumende yakauya munyika early this week, ndiyo iri kuramba ichishandiswa. Mungavakurudzira chiva?
It's a little bit complicated. I think hurumende in any country, hurumende ndoo dziri kudetermine ma vaccines are available. Saka as we know, you know, vanhu vagara vane hesitancy with a lot of my Chinese products, not just my vaccine, but even Bajka and other things, and we talk about Xinjiang and the like, we underestimate how that can undermine confidence in people. So I think people have to understand, the government has to explain why Sinopharm is the best option at the moment. It may, right now in my mind, I think it's a question of availability. this is the most easily accessible to the government at the moment, probably more cost effective compared to Kunana, Pfizer, Nana Moderna. But I think the critical question that my citizens should ask is, does this work? Is it safe? And from the information that is available publicly, it seems like it's safe and it works. It's effective. In terms of perception, Yakuti is made in China. I think that's a problem that the government really has to work very hard on. And what I would encourage the government to do is to have, I think I did like things like my town hall meetings, you know, where ordinary citizens can ask these questions about the vaccine, where people who have been vaccinated can talk about their experience so far. And that's the way we should keep asking questions. And what my hope is that the government and the health authorities will answer those questions in a meaningful way, so that the more information the government shares, the more the citizens will get more comfortable. So I think it's a mutual relationship between the citizens and the government. We need to do a better job. Because if people don't trust the government, they don't trust what the government is telling them to do or to encouraging them to do. But the citizens also, we can't just say, well, we don't like the government, but that's the government we have. So we have to figure out how to make it work when it comes to the vaccine. Otherwise, we don't have a better option other than getting vaccinated.
Thank you so much, Dr. Ranga. We know kuti maanga mabuda mbasa kuzo taura nesu, and we really appreciate that. Thank you so much.
Well, thank you. Thank you, Tungame. Thank you for having me.
Indeed. The mzile lapo u dokotela Ranga kuluma ngokwenzakalayo ngapha eMelika nxa siqathanisa lo kwenzakala eZimbabwe. Unfortunately, the doctor has to run back to work and take care of patients. But let's as we wrap up, let's go back to Honorable Moyo. MP nxa sikhangela amanani kulezi nsuku. Ngichilo ukuthi izolo kuba nje abantu abangu 59 belo mkhuhlane lo, then kwabhubha oyedwa. Amanani akanya asehlile kulezi nsuku. Abantu ungathi bayazilandela yini iziqondiso zokwenqabela lo mkhuhlane ngokugcwele?
Abantu kabalandeli lokho mnumzana. Abantu into abayicabangayo ukudinga imali. Empare, makoko, and strategy, the Pavicuna, which is a juice card and so on. In Tando, Uncle, which are like you up. Unga and Fen and Boguma constituency to Lapa, I call Mona Konutukona, Avant to Fede Loko, Abagunai. So in Tando, Uncle Unkulunj, what Unkulunkuluyas, Tina Saz Luto, Lapa and Cabin. UNkulunkulu uphela nguye osigcinayo ngoba abantu vele lokhu abalandeli.
Nxa sikhangela ukuthi izikolo ziyavulwa ngokugcweleyo ngomvulo, kanti ababalisi abaningi balokhu bengakahlatshwa, singabona amanani abantu ababanja lo mkhuhlane ekhwela yini esikolo lapho?
Ya, kule ngxabangxoza la. Siyesabela abantwana, awusozo ukukhulula umntwana loba sokuba unjani. Ezikolweni lapha yikho kuzaqala khona uduku. Sibe sike sazama ukuthi kona sicele uhulumende ukuthi hayi, ligijime kakhulu ukuthi kona livule isikolo la. Babe nikela amambitshana ngoba ezinye izikolo amatitala licele kabayi khona. Ngoba basafuna izimali zabo. Kuza abona ukuthi kona ama-private schools ikho lapho kuzabe kula ma-teacher. Lezi zikolo zekansini ezikahulumende leyo akula teacher besesikolo le. Bayazikhulumela ama-teacher ukuthi asiyi. So kutsho ukuthi kona abantwana bazathelelana khona ngale. Uqalise futhi ukuba ludubo loluyana esake sabuyenza ekuqaleni. Sabatshela hayi lingavuli izikolo bayenza inkani. Abantwana baqalisa ukufa. Wara inshansha kuti kona bengafile yokaningi. Kodwa sibona siza kuba nodosile isikusacela ukuthi kona basivule ni second team. Ngoba nje sikanyela abantu abaza kuyafunda emabhoda kathi. Wafunda 1 week. Sevula futhi sevala futhi. Sibe siya kuma holidays. Uyaphrela ama holiday amaningi. Akusebenzi lutho. Izo ukuthi nje abantu bangona balenkani kabalaleli.
Mm-hmm. And we must say that we reached out to many teachers, several teachers, and even the men of cloth, abakhokheli bamasonto ayibengabambeki abanengi. Mav, unemuvunzo for Honorable Moyo.
Pane zvavakuita here kuramba vachitsinirisa vanhu kuti kunyangwe hazvo kuine nhomba iyi yeCOVID-19 vanhu vanofanira kuramba vachiita zvinotaurwa neWorld Health Organization vari kudzidzisa here vanhu vemudunhu ravo.
Hanzi panyaya yedzidziso yekukurudzira vanhu vekuconstituency yenyu kuti varambe vachiobserva maprotocols, masocial distancing, vachipfeka mamask. Hanzi munombovakurudziravo here, Honorable?
Tinovakurudzira chaizvo. Mukatarisa mari mwezuro ayo tatine nhamo muconstituency momweya ndakaenda takawana pakazara vanhu vasina kana mamaski vachimhorosana vachihagana zvikuru vanenge vakamwa misombodhiya. Idambudziko unova vachikutaurira kuti haiwe kusi kufa ndokupi ndinovha kudai havana basa razvo izvo. Asi tinotaura vamwe vanoteerera vamwe havateereri nokuti kune zvangombe zvagara zvichingovamo munyika.
Konye musombodhiya iyo yemadrugs, I've recently read many stories kuti nyaya drug abuse yanetsa muZimbabwe yatekeshera. Yakamira sei?
Munomwe yakatonyanyisa. Ini mukatarisa muconstituency mangu ndo mune vanhu vakawanda ndiruwani. Mukatarisa mune part of Mbare ine Rugare. Ukaenda ikoko kone kwadzinobikwa. Unonzwa kuchiva unovabvunza kana kuona vachangomwa vasatayasota kuti uri kuzvitenga kupi. Vanokuudza kuti totenga pakati patati zvinobikwa nefertilizer nesadza rakaora rine kubuda steam. Jehovha, tinomwa izvozvo ndo zvichipa zvatinowana. Unowana kuti neunoshanda chaiye chaiye kudomwa zvima illicit drugs izvozvo zvinouraya munhu kana achidya fertilizer.
Yeah, that's a big problem. Manje kulama rehabilitation centers yini lapha abantu abangadinga khona uncedo nxa umuntu ethe wananzelela ukuthi hayi ule problem ema drugs.
Kona pa constituency yami ukhona uMnumzaba Makwavarara ulayo. Kodwa ungazvina kungeni indleko zakona ukuthi kona ukuthi umuntu aye kona ufunakala imalini uzathola ukuthi kona abazizali abaningi abake babayenalisa ukubhadala bezwezimali. Kule ngxaba nginoza la akula abaningi bavele ungabona umuntu segula ngake ngaya kwenye isonto khonapha kuconstituency yeZCC ntona abantu angathi bayahlanya bekhona ngaya le behlaziswa kuludubo inkalakada yodubo kabe sokufuna nje abantu kathesi sizama theories abaningi abayunivesithi tatani uchago lwengulube sibanike banathe abantwabenu abanye bathi ungamnika kulu uyafa. Akusazwakali ama-rehab centers silayo kona kodwa kuyadura kuzindleko zangkhona mnumzana ungeke wayibasa.
And that's unfortunate. But give us your last word, Honorable Moyo, on the vaccination program.
Maybe if I may just chime in there, Antunga.
Honorable, hold on, my colleague has a question. Mav.
Has he seen an increase in the number of people taking drugs due to COVID-19 or the situation is as before? Varikuona vanhu varikutora zvinodhaka izvi vawedzera here panguva ino yeCOVID-19 kana kuti zvakamira sei?
Anzi panyaya yemadrugs mungati uwandu hwakura here hwevanhu vanotora zvinodhaka nechikonzero cheCOVID?
No, noti nechikonzero cheCOVID. Chikonzero chikuru hurova nokushupika kuri kuita vanhu. Ukatarisa vanhu vanozosvika mukurwa madrugs aya vazhinji vacho hurombo roro unorida.
I am Tungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Nklanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or the coronavirus pandemic.